tinotenda Mwari nemwedzi waMachi watakatarisana nawo tichitarisana nemadzimai. Toda kutenda nechipo chandakapuwa naMwari chekugona kunyora. Ndiri munyori wemandorokwati. Ndakanyora mabhuku 44 mumwedziwo watakatarisana nawo wemadzimai. Iva mukadzi anocelebrate zvipo zvawakapuwa naMwari, kwete kungocelebrata chete asi uchibatsira vanhu vese vaunosangana nawo.
Mabhuku enyu aya makanyora anotaura nezvei?
Ini mabhuku angu anobatsira vanhu. Ndinotarisa kwandakabva nekwandiri kuenda, ndonyatsoona kuti mabhuku angu anobatsira vana vedu vari kuteera in the next generation. Ndo ma next leaders iwaya atakatarisana nawo. Saka hatidi kuti vaite ma mistakes atakaita isisu. Mabhuku andinonyora anopa guidance. Saka ndiri kuda kuti titende Mwari kuti takatarisana nechipo chemunhukadzi.
Takatarisa iro gore dzvara 2023, zvii zvamuri kutarisira semunyori uye semudzimai?
Ndakatarisana na 2023 chimwe chino chinondifadza. Mabhuku matatu kunyanya ndiri kuda kutaura pano. Rekutanga rinonzi Abortion Has Consequences. Bhuku irori rakabvuma kupinda muzvikoro kuno kuZimbabwe. Ibhuku rinobatsira vana vechidiki kuti vazvione kuti kana wabvisa nhumbu pane zvinozokukanganisa, zvinokushusha mupfungwa mako, upenyu wako hwese. Hachisi chinhu chinongoitika, chinhu chinotokusiya wakamira pasina kunaka. Saka ndiri kukurudzira kuti bhuku irori ribatwe nemunhu wese. Ndakanyora futi bhuku rinonzi Stop the Abuse. Paunoona kuti madzimai ndisu tinonyanya kukanganiswa, kurohwa, kutukwa, kudzvinyirirwa. Saka bhuku irori rinodzidzisa munhukadzi kuti uri chisikwa chinoshamisa. Haufanire kusiya vamwe vanhu vachikutsika vachiita kunge chikorobo. And then rechitatu randiri kukurudzira pamazhinji andakanyora, mabhuku angu ese anowanikwa paAmazon. Asi ndiri kungotaura aya takatarisana na 2023. Randiri kutaura iri rinonzi Marriage Handbook, His and Her Perspective, ndo bhuku number 44 rangu randakanyora. Bhuku iri tiri kuona kuti mudzimba umo hamuna kumira zvakanaka. Vanhu vari kurambana nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kutogadzirika. Saka mubhuku iri ibhuku rekutanga randakanyora nemurume wangu. Saka mubhuku irori takatora mibvunzo yakawanda yataibvunzwa nevanhu, tinoipindura inini ndichipindurawo sekuona kwemukadzi, ivo vachipindurawo sekuona kwemurume. Tinoona zvakafanira chaizvo kuti tibatsire vanhu kuti vazive kuti mavakadzi dzimwe nguva tinoona zvakasiyana nevarume, bhati hazvinombonaka. Tino nechirungu tinoti we compliment each other, tinobatsirana kuti timu iyoyi itofambire mberi. Saka ndinongokukurudzirai kuti mabhuku iwayo ngatitarisire nawo, tichitora tichibatsira kunyanya vechidiki ava. Asi ndiroda kuti uve mudzimai anokurudzira vanhu, uve mudzimai ane positive energy, uve mudzimai anoziva zvaanoda, uve mudzimai anobatsira vanhu, uve mudzimai ari confident asingatye kuita nyangwe zvinhu zvitsva. Saka ndoda kungokutendai vateereri kuti ngativei madzimai anoshamisa, ngativei madzimai aya anotaurwa muna Proverbs 31. Proverbs 31 ukanyatsoipenengura inotaura kuti mudzimai iyeye anotya Mwari. Ngativei madzimai vanotya Mwari. Takatarisana nemwedzi waMachi tichipembera madzimai, ngatibatsirane saizvozvo.